ndakutenda nevanotera dzidzo 7 ndose vakabatsira chezvino takasvika kumusha tiri kumhondoro kungezi ndinodawo kutenda ivese vakabatsira kuti ndikwanise kusvika kuno kuzimbabwe ndinodawo kutenda ichezvo kuti mwari akuitire zvakanaka takagara ikenino tiripo pamusha hedu zvirinani kunge uri pamba
munofunga kuti muchadzokera here kusouth africa
nechiitiko chakaitika kwatirini handitarisiri kuti ndichadzokera zvekusouth africa ndaungotsvagawo zvekuti tiwane kurarama tiri pamba ungotsvagawo zvekuti ukatengesa tengesa kutiwo vana vavanoenda kuchikorowo wekarimari mogadheni uri pamba zviri nani anoti chiitiko chandakaona kusouth africa handifungi kuti ndichadzokera ini nokuti kana wambopukunyuswa namwari mumatambudziko akadai kuti wana uchadzokera aiwa handichadzokere ndakungoraramawo ndiri muno munyika yedu yechizvarirwa mwari vachatipa zano vachatirangarira kuti tikwanise kuchengetawo mhuri yatinayo
murume wenyu akawanikwa iye achitemwa nedemo kusouth africa ari kunzwa sei pari zvino
baba vari nanawo but vanomboti dzungu manje dzungu ndo rinopota richimbovabata kana pakurara zviya vakasimudza musoro dzungu ndo rinombovabata savari kuratidzawo kunge zviri nani but dzungu ndofunga kungoti semaronda anenge ari musoro anogona kuoma kunze but mukati aine asati anyatsokuoma sati ichipota ichimbovapo mapiritsi vamwe atakatengawo rati ichipota ichikabvapo vakati dzungu iroro ndo atombovapa dzungu ndo riri kuvanetsa mumusoro asi hazviri kuratidza kuita naniwo plus pakudya pane saidi rekusaidi kweziso kumwe kwakatema demo pamusoro peziso chayawo haikwanisi kunyatsokushama zvakanaka vanodya tumusoro tudikidiki twesatsa saka saidi iroro reshaya iroro ndo rimwe richine dambudziko asi unoona kuti pane zvazvaive mazuva ekutanga pane kuratidza chenji